Inise mushandirwe jonga dambudziko rokunetsa kwemari riri kuti shungurudza zvekuti kana kuchirana business racho isu semagweta kudai zvaakunetsa. Nokuti tiri kunzi kumabhengi uko tinokwanisa kuwana mari inoita $500 pazuva, ndo maximum limit yatiri kunzi tinopuwa. Zvino zvinonetsa ndechekuti nebasa ratinoita semagweta, kuti ugoti $500 pazuva ungarana business rinomusoro, haa, zvonetsa. Nokuti kune maexpenses akawanda tinodhilana na deputy sheriff nana messenger of court, pane zvinoda kutengwa maconsumables, bond paper, fuel yokuti basa rifambe, nezvakawanda zvinoda kuitwa.
Ko, kunyayawo dzekubhadhara vashandi, nokuti tinonzwawo kuti kune vamwe vanga vachiri kupa vashandi vavo cash.
Iroro idambudziko guru ratato vanaro, nokuti kune vamwe vasina atingangoti muchirungu mabank accounts, vamwe vavashandi vedu wokuti vanenge vachitiwo kana mari dzavo dzemuhoro dzasvika mazuva kuti vapiwe, taitongonotora mari iri cash kubva kubhanga vopiwa. Zvino dambudziko ravapo kuti tichinoita bulk withdrawal tikwanise kuvatambirisa, zvaakunetsa nokuti limiti yatakunzi tinopiwa iyo ye 500 ishoma. Saka wakuona kuti munhu anenge apedza kana kuti maawa anokwana mashanu kana matanhatu akamira ari mqueue atumwa nekambani kuti aite bulk withdrawal ye 500 pazuva, zvotoreva kuti maakutoita munhu anoshandira kunomira muraini kubank zuva nezuva. Zvinouraya basi.
Munofunga kuti dambudziko iri ringagadziriswa sei, vagutu?
Rinotongoda kuti nyaya dzeekonomi dzigadziriswe, nokuti kana pasina mari yakawanda iri kusekuleta muformal sector jonga, dambudziko toramba tinaro.